Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosanga na zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 7 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvangubeza zvicharani zvavamupambiri zvavati anhuwo madhamu rega ndibude panze saka hamubudi moga kanzi nonsvageni chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamupambiri kunoti vasvike pamota yayo handisi zvati vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota mota yatodi yakutomuka nesi dzakudi kuonana navo.
Nengo yeMDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCovid Allowance iri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ministry Alliance vagweni mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi pamba pavo panyika Growth Point kubikita muchiitiko chinofungidzirwa kuti chine zvematongerwo enyika mukati. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vamupanduki vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motikari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yeToyota Vitz. Mudzimai vamupanduki amai Sheila Zvadamupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Ndingakubeza zita rani ravamupanduki ndobva vati anhuwo madhamu rega ndibude panze saka hamubudi moga kanzi ndinonzi Sajeni Chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamupanduki kuti vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona kana iri nyaya yemadiki yachiitwa makuseni kanzi no tingoti vasvike pamota yayo handisi zvati vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota mota yatodi yakutomuka nesi dzakudi kuonana navo. After maminutes ndobva ndazotraya kufonera foni yavamupanduki sezvo vaenda naye. Pandavafonera vabvongo ndichi ndiri mumota ine vanhu 5 asi ndinenge ndiri kunangiswa kubhikita office ndorod yavanga vachienda nayo but havana kwavanga vamboti vaenda kwakanya vakati ndiri panodhuze nepamwe pahospital ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvezvi.
Amai Zvadamupanduki vati vamangana nyaya yekumapurisa epanyika Growth Point uye vasati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nharumbwadza yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspekta kuda kwacho Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCA Masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati chokwadi kuti vaJohn Mupanduki anova mumwe wememba vemayouth edu yemasvingo province nevakatogwa nevanhu vatisingazivi asi vatinofungidzira kuti vanga vavashori kana kuti vatingati maagenzi ezanopf anoda kuita kuvhundusira vanhu vemubikita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yokuti munhu wakaya akatogwa kuti mapurisa aite investigation yavo. Isu sevechidiki vemuno Masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi vachigara wezanupf Masvingo varobson mavhenyengwa vati vasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo hariti zvemhirishonga sezvo chikonyesa mutemo wenyika.
Kuti angu mataura andisani nda shinzwa iso zonu telefonza kwa nika kwa chukuni nisindi ya kataru ili asinya mbimu zani chukuti siwa nweza mpifu atiko nikita shunza kataru siwa na mwaka mchemu siwa na nchike cha mchemu ndiku watu wanjimbi napinda fanya iso lulso msangana atidaru iso sindi shawa wangu kana kune nisindi ya kataru pati wano kuna wadiri wari wano wangu kuna na wapanishu wakuna kutu mchisa mpifu atina wano watambo tumazisa mpifu
asiwa mtubuki wati chaito kuna wampanduki chinoera kizapache na kuchukula kweko zero zevanu wanopikisa urumende panguo iyo nyika yao kazira kutasara doze mabai elections munaku urumende
saka saa disikufara sio shbiki ende titari sila ane mabai elections na chusanga na wati na umuno kumangwenezi chivi na mashungu ebe no wana kutisa no pf ya funga kuchashe meri zonga saka tinotari sila kutisu sema yu change chimira panjumbo kutila kutisare gawabere kuedune wangu wedu achi abdakto wazinyangariswa tunofangwa kumira chidifenda atuwa kukuchiki zibwa tunofangwa kuziwa kuti kana mukaona chungo machori risa choda kubaruka
mozimai wa mpandu kiati arbuchika zikuru uye wana wawata atu waka wana kupamba koka ito bababa avu mkuru pawana ava ane makore manomwe wakupezira ane matatu kupamba wakava mpandu ki kuno itapasi na mwezi mtatu ya pura apo imwe nyingwe MDC Alliance vanyasha zambe mawerewe kwa gutu waka famushule mekuruwa nema anonzi batikiriwe zan PF ndaka mira studio 7 masingo tini Godfrey Mtimba.
Komite pamusoro mubogara vechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vapiwa mukano wekutongwa vachibva kumba nedare repamusoro reHigh Court pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vepakambani yeImpala Car Rental gore rapera. Thomas Siripasi anoti panyaya iyi.
Tongi vaviri vedare repamusoro vanoti vaJoseph Chilimbe nava Rogers Manyanga zeforoma vatura mutongo wekuti vaharuzivishe vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. Izvo zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende avo vati hapana chikonzero chekunyima vaharuzivishe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vamwe vavari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare. Rimwe remagweta ari kumirira vaharuzivishe vaSimon Chabuka vati vafara nemutongo wedare.
Anzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso. Ya mari yechibatiso yabhadharwa makomborero aruzivishe ari kubuda zuva ranhasi. Tichange tichikuzivisai paachabuda asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka zuva ranhasi acharara ave kumba.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Siziva vati vaharuzivishe vanga vasingafaniri kugariswa mujeri nenyaya yavati haina maturo. Vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vaharuzivishe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburiswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavainzi vakange vasina kuzvipira kudare pavakange vanzi vadzoke mune imwewo nyaya asi vakange vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hwecovid-19. Panyaya yavapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi vaharuzivishe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaharuzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina vakapiwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare. Mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo wesechutary instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa. Dano ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo. Bhanga reCBZ iri rinonzi mwane hupfumi mubhanga iri ndiva kuda tagwirei vanhu vechipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa neThe Century semunhu ane hupfumi hwakawandisa havari kuviga kunze kwenyika, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe neupfumi hwakawanda. Vatagwirei havari kutaura nevatori venhau pamusoro penyaya idzi. Vakazembe vati kutora pasipoti yechimanje manje kana kuti e-passport nechimbi chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuAmerica, uye pasipoti isiri yechimbi chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuAmerica. Mune imwewo nyaya, vamunangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe. Vashiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana, zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure, zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezwiro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi maviri nemumwe chete 1121 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere kana kuti 5108, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri ane zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 220,178, kuchitiwo vapora kubva kucovid-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 4,153,879. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,169,785. Vabaiwa nhomba yetatu kubva zvayatanga kubaiwa musi wazvita 27/2021 vava zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nevatatu kana kuti 9,503. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaziisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Asi nyanzvi dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino haufadzi. Nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti hurumende nemasangano akazvimirira vanofanirwa kushanda zvakasimba kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunobayiwa nhomba yetatu. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penhomba yetatu iyi pamwe nezvirongwa zvekubayiwa kwenhomba, asi vati havasi munyika. Tatadza kubata vavati titaure navo amai Joeline Chimonyo sezvo nhari mbozha yavo yanga isingabatiki. Asi varusike vanoti panofanirwa kuitwa zvirongwa zvinoita kuti vezveutano vapinde muvanhu vachibaya nhomba idzi kana nyika ichida kusvitsa uwandu hwainotarisira kubaya.
Ini ndakaona mukana wekuenda kunobayiwa booster jab kana kuti nhomba yetatu yekudzivirira kubva kudenda recovid-19, iyo inobatsira kuramba ichipa dziviriro kune vanhu avo vane mbenge vakabayiwa nhomba mbiri dzekudzivirira kubva kuchirwere checovid-19. Zvinoonekwa kuti simba renhomba rinoenda richipera, saka zvinenge zvakakosha kuti munhu unge uchidzokera kuti unobayiwa booster kuitira kuti kudzivirirwa kwako kurambe kuripo.
Muri kuona veruzhinji vari kutambira here kurudzire yekuti vange vachibayiwa iyo nhomba yetatu yamuri kutaurai?
Pandakaenda kunobayiwa inini ndakanobayiwa kupare Renyatwa Hospital. Ndakasvika pasitori namunhu kana mumwe chete zvake. Izvo zvinoita kuti mabasa edzidziso ange achida kuramba achisimbaradzwa, mabasa ekurudziro ange achida kusimudzirwa zvakanyanyisa. Vanhu varida kuramba vachipihwa dzidziso maringe nekuti ndekupi kurikuwanikwa idzo nhomba idzodzi dzebooster idzodzi kana kuti nhomba dzetatu uye vanhu vakakodzera kuti vange vachibayiwa ndanani kuitira kuti vanhu vange vachiwaniswa iyo dzidziso yekuti vakwanise kunge vachienda neuwandu hwavo vange vachikwanisa kudobayiwa.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yetatu iyoyi kubva zvayatanga musi wa27 zvita gore rapera kusvika iye zvino huri kuramba huri pasi. Tingati here veruzhinji vari kudududza?
Zvinokwanisa kuitikawo zvekare kuti vanhu vangadududze sezvakaitika padzimwe nhomba idzi nekuda kwekuti vanhu vanogona kunge vasingapiwe dzidziso yakakwana, asi toda kuramba tichikurudzira kuti zvakadakirei kuti veruzhinji vange vachinobayiwa iyo booster iyoyi. Tiri kunyanya kuda kukurudzira pari zvino izvi vaya vatingati mafrontline health workers nevaya vanogona kunge vaine zvirwere zvavainazvo nechekare, angave ari maBP, zvirwere zveshuga, vanorarama neutachiwana, kwoita vaya vakwegura, vanhu vese ivavo tida kuramba tichivakurudzira zvakanyanyisa kuti dai vange vachikwanisa vaenda kunobayiwa kuitira kuti vange vachiwana dziviriro iri pamusoro.
Muri kugutsikana here nekugoverwa kuri kuitwa iyo nhomba yetatu iyoyi?
Nhomba idzodzi dzetatu ngadzirege kungowanikwa kumadhorobha makuru chete akaita sana Harare, ana Bruwayo, ana Mutare, ana Masvingo, ana Gweru. Ngadzidzike dzikewo kusvikawo kune vanhu vari kumaruwa.
Ava vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon vabatana nemazana nemazana evechitendero chechimaslim nemakristu vachinamatira nyika kuitira kuti mitambo yenhabvu yemakwikwi eAfrica Football Cup of Nations ave nerunyararo. Chigwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi chakapika kuti chichavhiringidza mitambo iyi. Mapurisa anoti chikwata chevarwisi ichi chakaisa bhambo nezuro murimwe guta riri kutambirwa mitambo iyi, asi hapana akakuvara. America neJapan dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chitsva chemakore mashanu mukubatsira nemari inoshandiswa nemauto emuAmerica ari muJapan. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Vamwe vashandi vehurumende vari kushora danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekuvapa mari iri mumadhora ekuAmerica yekuti vabatsirike munguva yeCovid-19, vachiti chavanoda kuti mihoro yavo ive iri mumari yemadhora ekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakaonekwa neStudio 7 rinoti hurumende ichapa mari yekuti vashandi vehurumende pamwe nevari pamujandigere vabatsirike munguva ino apo chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Gwaro iri rinoti vashandi vehurumende vachawana madhora $15.5 ekuAmerica ukowo vari pamujandigere vachiwana madhora $30 kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana zviri zvechokwadi izvo zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuona kuti chichemo chevashandi vehurumende chekuti vapiwe mari yemuhoro wavo mumari yekuAmerica chiine musoro. Asi vati kupiwa mari yekuti vabatsirike iyi hakuna zvakunobatsira vashandi vehurumende sezvo uyu usiri muhoro. Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vaudza Studio 7 kuti vari kungonzwawo nezvegwaro iri pamadande mutande, asi vati sangano ravo riri kuramba rakasimba nerekuti vashandi vehurumende vawane muhoro mumari yemadhora ekuAmerica.
Hatitombozivi kuti official position in government ili kata hizi. Isusu tunomiza shinoya patafura. Shinoya patafura ndo shatuno kisusu nyangu kwa TV shini official. Isika pari shino. Andina shandingada kutindita ule nesha asho. Tunomiza meeting ili kituwa shandonuya. Meeting iyo tulukuta lisa kuti feedback kubaku government. Panya shataka tura muna December. Shokuti tino da iye shino kupata kwa nima ya US dollars.
Atina kwanza kubata gurukota lezo ashandu ya urumende wapo mazima kana omu nyori we Public Service Commission wa Jonathan Utaunashe sezo narembo jadzalo sange tzifunga davirwe. Wa achitaura ne Studio 7 mungu wa pupi ya pura wa mazima waka bufuma kuti marie penje niriku piwa wari pa mjigandi gere isho mazukuru wakati urumende riku gadzirisa izwi. Mutungamiri we Educators Union of Zimbabwe muzareta fadzo wa mnoda wafa vanotiwo azibatsire kuti vapiwe mari yekuti vabatsirikane iyi sezvo ichigona kuzomiswa chero nguva.
Isu se Educators Union of Zimbabwe tinosuwa zvikuru nekuti mashure ekunge tabirwa muhoro wedu kwemakore matatu nehurumende inoita zvatingati mokari yekuti pa $75 se-COVID allowance. Sevara iri, tinoona kuti tiri professional, tinotarisira kuti employer wedu atipate zvinechiremera chinodarika ipapa. Dai hurumende yanga yakwanisa kuti itipe muhoro wedu we $540 ive iyo inouya iri cash.
Mutungamiri weZimbabwe Teachers Association wa Richard Gundane vati zvinogona kuve zvakanaka kuti vashandi vehurumende vapiwe mari yekuti vabatsirikane asi vati chakakosha ndechekuti vapiwe muhoro wemadhora ekuAmerica.
Takaona gore rapfuura kuti musure mukunge mari yawedzerwa pasina nguva inflation inenge yabvisa value yemari posara pasina chauviri. Saka naizvozvo zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuita urongwa kuti dzimwe mari dzinobhadharwa varairidzi dzinge dziri kuma United States dollars. Izvi zvichaita kuti zvibatsire kuti varairidzi vakwanise kuti vange vachibhadharawo marenti anobhadha kuma United States dollars, transport inobhadha kuma United States dollars. Chimwe chingave chipi nechipi zvacho chaungada chinotengwa muzvitoro umu chinoita kuti raramo yevarairidzi nemhuri dzavo iendeke ichinge chiri muma United States dollars. Kungave kudzidza chaiko, tiri kuona kuti school fees yakunetsa. Isusu tinoshanda muzvikoro tevarairidzi tobva tatadza kubhadhara school fees yevana vedu. Chokwadi kuti vana vangagara kumba here murairidzi achienda kuchikora achisiya vana vake vari kumba.
Mugore ra 2020 apo chirwere cheCOVID-19 chakaramba chichitekeshera, hurumende yakambopa vashandi vehurumende mari yekuti vabatsirikane asi ikazomira izvi mushure memwedzi mitatu. Pave nengo yakareba vashandi vehurumende vachichema-chema nerekuti vanoda kuwana mihoro yavo iri yemadhora ekuAmerica sezvaiitika makore apfuura hurumende isati yamisa izvi muna 2018. Asi hurumende inoti haina mari inokwana kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo. Hurumende inoti haina mari yekubhadharira vatsigiri venhabvu kuenda kuCameroon kunokuzirira maWarriors kumakwikwi eAfcon 2021. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weSports and Recreation Commission vaGerald Mlotwa vati hurumende yacho haina mari yekubatsira vateveri vemutambo uyu kunokuzirira chikwata chavo cheMaWarriors kumakundano aya. VaMlotwa vati vakasvitsa chikumbiro chevateveri venhabvu cherwendo urwu kuvakuru asi zvikanzi mari iripo inokwana chete kubatsira vatambi nevararidzi vechikwata chiri kukwikwidza ichi. Mutsigiri weCapes United ane mukurumbira vaFrancis Kaoa vanoti vari kukatyamadzwa kuti kutambura kwenyika kwapindawo nemunhabvu.
Kuenda kubhora pasina kana sapota zvinhu zvandikatyamadza munyaya yedzebhora muZimbabwe muno. Takononge kutambura chinhu chinofanira kugara chiripo papo ndapererwa. Then you expect my results panhu pakaita seipapo. Don't ever expect results and don't blame even the coaches, even the players.
Izvi zvauya kwasara mazuva matatu chete kuti Zimbabwe itambe mutambo wayo wekutanga uyo iri kusangana neSenegal nemuvhuro. Asi, mnyori mkuru we Zimbabwe National Soccer Supporters Association, va Joseph Mchau, vanoti, vave kuedza masangano kana makambani, akazvimirira ega kuti avabatsire nechimbi chimbi.
Ata akuto kumbirisawo kune vanokwanisawo vemakambani, vanofarira zvebhora, vanogonawo kana vachida kuti yamurawo, kuti tiendesewo vatsigiri venhabvu kuCameroon. Kana vakaitawo zvavo vashoma chero pane munhu anenge achidedzera ariko kumateresu kuti ngatifambe vakoma
aka kanenge kari kekutanga kubva muna 2004 apo Zimbabwe yakabudirira kekutanga kuenda kumafinari aya kuti nyika itadze kuendesa vateveri vechikwata ichi kumakwikwi aya. Aimbotambira Arcadia United Danny Jim anoti hazvifadze kuri maWarriors ashaye vatsigiri kumakundano makuru akadai.
Kusaenda kwatsigiri wenhabvu weMaWarriors chinhu chisingafadze, nekuti AFCON mukombe mukuru womuno muAfrica. Zvaifadza kuti vatsigiri wedu dai wange variko, nekuti vatsigiri vanoitawo kuti vatambi vaite manyukunyuku.
Makore apfuura vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa neZifa kuenda kumakundano aya. Asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa zvichitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. FIFA yakayambira Zimbabwe kuti ichaiswa pazvirango kana SRC ikasadzosa bhodhi reZifa rayakadzinga munambudzi gore rapera. Zuva rakapiwa SRC kuita izvi randira 3 rakapfuura zvekuti vanhu vakawanda vamirira kunzwa kuti zvirango izvi zvakaita sei zvichatemerwa Zimbabwe neFIFA. MaWarriors ayo ari mugroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal aruda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubva na 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengwe MDC Alliance vaJohn Mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe mihoro yavo iri mari yekuAmerica, kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCOVID Allowance dziri mumadhora ekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
soko isika tese.